ndokutonga kwekutyazve. Kana munhu akufunga kusunga zvinei neelection anondosungira mhosva iyi. Handisi kutya kushushidzirwa naMutsvangwa. Mutsvangwa haasi mupurisa, ame presidential contestant. Iye Mutsvangwa ndiye chii chinosunga vamwe.
Muri kuvimbisa kuti muchadzokera here kuZimbabwe? Zvakamira sei uye rini?
Ndiri kupedzisa kurongedza mabasa naanichiita nekugadzira waro wedu wesarudzo nekuronga matimu zedu ndosumuka tichidzokera kuZimbabwe tichiita basa remakambeni.
Pane vamwe here vemudunhu vamakwanisa kutaura navo kusvika pari zvino kuti musavhiringidzwe kana motsvaga rutsigiro?
Tiri kumashoko iwayo ari kufamba chose ibasa ratiri kuita kuti tizivisewo zvekare vemunharaunda kuti sarudzo iyi ngaive iri sarudzo yakanaka inopa chimiro chakanaka cheZimbabwe. Kuti zvazuro ndezvazuro, taakuda kuti tifambise nyika idende mberi, tigadzirise nekusukurudza nyaya yemhirizhoga yakaitika muna 2017. Ngative nesarudzo yakanaka, tichatsvaga mutungamiriri wenyika yedu anoita basa rake.
Asi kavamwe vasingawirirani navakasukuere vanoti ivo vanombopomerwawo mhosva dzekuti makore adarika omo vaimbopesvedzerawo nyaya dzacho dzemhirizhonga. Nekudaro vanofanira kutanga vakumbira ruregerero vasati vati ndivhoterei. Munoti kudini mashoko iwayo?
Imweni dzenguva vanhu vazhinji vanotaura zvakawanda zvazuro nezvimwe zvavanenge vasina umboo nazvo. Chikuru chiripo ndezvetikwanise iko zvino kuti tibatanidze mhuri yeZimbabwe, tivandudze mhuri yeZimbabwe, tivake nyika itsva iende mberi. Takatara isu zvanengati miganho mishanu inotaura iyo kuvandudza yatingati renewal yeutungamiriri wenyika. Let's renew the leadership yenyika yedu. Tive nekuva neutungamiriri husina utsinyi, husina ngozi kuvane vakawanda. Chepiri, ngative zvekare netingati reconciliation muchirungu, kuva nenguva yekugara pasi tutarisa zvakakanganisirana vanhu vawirirane tivake Zimbabwe. Chechitatu, toda kuti zvekare tisumudze upfumi hwedu, revival of our economy idzoke panzvimbo yainge iri, nekuti upfumi hwakaramba huri pasi, vanhu vakawanda vakuramba vachishupika zvichiburikidza nekuti tinenge tiine matambudziko ekupopotedzana nekutaura zvakawanda. Chechina, togadzirisawo zvekare yatingati reform yemainstitution enyika yedu ose, tigadzirise mabatiro anga mabasa mumakambani, muhurumende nezvimwe zvakadaro mumatare nemunoonekwa mhosva dzese iri. Nechekupedzisira, tova nekuvaka patsva nyika yedu, rebuilding Zimbabwe. Izvi zvishanu izvi hazvisi zvokuti tingangozviitira mujee. Pakunyaya yereconciliation, anenge ane chaakakanganisa ngachiburiswe pachena. Kana kasukuiri aine zvaakangaisa zvokupesvedzera ngazvitaure zvekare.
Vamwe vari kuti vakasukuere mujaho unenge uri pakati pavachamisa chete navamunangagwa, vamwe vanenge vachiperekedza muchato. Kana vakasukuere vakatopinda vanenge vachingotorera vamunangagwa mavhoti asi vangasingakwanise kuti vangakwanise kunyatsotsvaga rutsigiro vakazvimirira kana kuti vari independent candidate.
Chishona zvinonzi mumwana kuti isu tiri kupinda kuti tinopa chiedza chitsva kunyika yeZimbabwe. Tine mhuri yashupika makore akawanda yakwana nguva iko zvino yekuti kwanisa kufatidza nyika yeZimbabwe inake iende mberi.
Ingagadzirika sei Zimbabwe mataura nyaya yekuti ngapaitwe inenge truth and reconciliation? Munowirirana here nevamwe vanoti ngapaitwe hurumende yemubatanidzwa?
Isu tiri kutaura, ndosaka ndiri kumira ndisina pato. Ndiri kumira sapurezidendi akazvimirira ndine pfungwa nendangaro yekuti yakwana nguva yekuti batanidze vanhu. Mapoka ese aya ngaauye patebhuru imwe chete, tivake nyika imwe chete, tivake hurumende imwe chete inokwanisa kuchengetedza tingati transparency, ichikwanisa kuita basa rekuti hakuna achazoita zvekare zvouori nezvinhu zvinonyadzisa nyika yedu.